Mabasa ekuvaka ari kuitwa munyika anonzi ave kukanganiswa nekuda kwekukwira kwemutengo wesimendi uye kushayikwa kwainonzi yave kuita mune zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekuvakisa. Muzvitoro mairi kuwanikwa simendi inonzi iri kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora 10 nematatu kusvika kumadhora 10 nemasere patsaga remakirogiramu 50 kana kuti 50 kg. Mumwe ane chitoro chinotengesa zvekuvakisa ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashandaland east vaonesti madzara vanoti vatove nenguva vachisangana nedambudziko rekushayikwa kwesimendi.
Kushayikwa kwayo nekudhura yakuita tikutarisa sekuti ndotarisa mahardware ndizotengera chinhu chemagetsi chemachiplanding ndokunge munhu aona simendi avakaimba aplaster nekudaro manje kuti iri kushayika kana panenge yawanika yaita $15 bag rimwe chete. Mabhiridhi acho anokwanisa achitengewa zvinhu havachakwanisa, ari kuvaka wacho havachakwanisa, kapenda yachoyo haasina basa, plumber wacho hasina basa, electrician hasina basa.
Mumwe mushandi weimwe kambani inoita zvekuvaka iri muHarare asina kuda kudomwa nezita achiti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti kudhura pamwe nekusawanikwa nyore kwesimendi kwadzosera shure mashandiro avo sezvo vaive kushaya mabasa ekuvaka mumazuva ano. Vachitaura vakazvimirira vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya vanoti kushayikwa kwesimendi pamwe nekukwira kwemutengo mucherechedzo wemamiriro anenge akaita upfumi hwenyika.
Saka zvese izvi zvizvi zvinokanganisa nekuti kana takutaura nyaya yedu iyaiya yamasanctions zvichireva kuti pane mamwe mainputs anenge akushayika manje toona kuti nyasiri dzamagetsi dzinoonesa toona kuti dhora redu riri kuramba richireruka. Saka zvese zvinokonzeresa kuti maconstruction materials anga achishomekana asi ndingangoti hangu kwaiko zvino zvingango zviri zvekuti masimendi kambanis mashoma ane cartel. Saka vakaita sekuti zvinhu zviri kushota mitengo yachino tikwinirei muchaona hiri kuti kana zvikazonzi aiwa mutengo wesamende wanzingautiswa pa$18 kana kuti pa$10 haisiatajawi kuwanikwa.
Saka dambudziko iri riri kukonzerwa nei? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura.
Tiri kuona kuti munyika demand yesimende iri kukwira zvakanyanya zvichikonzereswa nekuwakwa kuitwa mainfrastructure projects ari kuitika. Even tine mahousing projects akawanda ari kuitwa nemaprivate developers. Even makawana mainfrastructure projects ehurumende, madhamu, maroad. Zvese izvozvo zviri kuita kuti demand yesimende ikwire zvakanyanya.
Dr. Chitambara vanoti chimwe chiri kuwedzera kukwira kwemutengo wezvinhu munyika kusanganisira cement kusagadzikana kwedhora remunyika.
Then mitengo zvakare taona mitengo ichikwira zviri kukonzereswa number 1 nekukwira kwaita mafuta edzimotikari, zviri kukonzereswa nekudererwa kwaita even mari yemuno kunoita kuti zvaunotenga zvekugadzirisa zvinge zvichikwirawo zvaunotenga kunze kwenyika. Saka zvinoafekta mitengo yezvinhu, zvinoafekta mitengo yesimende. Saka ndo zvatiri kuona pane ino nguva demand iri kuramba ichikwira uye zvakare cost yekuproducer simende iri kuramba ichikwira zvichikonzereswa nekukwira kwemacost drivers anosanganisira nyaya yemafuta.
Munyika munonzi mune makambani mana chete ari kugadzira simende pari zvino anoti Pretoria Portland Cement Zimbabwe iri kuvulawayo, Seco Cement Limited muHarare, Sino Zimbabwe Cement Company iri muGweru, Nekaya Cement iyo yaimbozivikanwa seLafarge Cement Zimbabwe iri muHarare. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumakambani aya sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Cement yanga ichimbowanikwa munyika inonziwo yakawanda yacho yanga ichibva kunyika yeZambia.